Tine zuro ta tine musangano mukuru wedu we TPC unonzi iwo Citizens National Assembly. Musangano uyu takakurukura zvakati wandei nyaya yokubirwa kuma election, nyaya yokudzingwa kuma MP edu kuparliament, nyaya dzose dzakakurukura ipapo. Ini semurongi womusangano mubato reTPC ndakatumwa nedare reguru reCitizens National Assembly kuti ndinosvitsamwa di kuna speaker yekuvazivisa kuti vaite restate ma MP edu awo akadzingwa zvisina tarukano. Naizvozvo sangano redu guru reCitizens National Assembly rakanyorera kumadhi kuna speaker kuti haiwa munhu akadzinda vanhu haasi munhu wedu womusangano. Naizvozvo urongwa hwavakatora hwokudzinga maMP edu parliament vanga vachidzosa urongwa ihwohwo, vadzose maMP edu kudaro.
Pane urongwa here hwekuenda kumatare kuti mugadzirise nyaya iyi vachibai?
Kumatare edzimosva hatinoenda nokuti hatingaregi kuenda kumatare edzimosva kana zvisina kufamba zvakanaka. Nezuro makanzva mutungamiri wedu baba vachamisa vachihwereketa kuti ndehupi urongwa hwatichatora. Vakataura tichaita diplomatic engagement, vakaenda mberi zvakare vachiti ivo tichaita political action pamwe chete nokuita iyo the legal route yanambotaura pamwe chete nepolitical action. Vakataura kuti zviri pachena kuti tinobvumidzwa nebumbiro remutemo wenyika kuratidzira patisingafari murunyararo zvinopindirwa nebumbiro remutemo. Saka ndinoimba kuti haa nauya taura waita aijekesa nhengo dzedu dzose dzeparliament. Ini semukuru wavo kudare reparliament hakuna kana munhu mumwe chete ari kudifaya gwara remusangano.
Ko, zvatiri kunzwa kuti dzimwe nhengo dzenyu dzanga dziri kudare reparamende mukajekesa kuti zvanga zvichifamba sei vachibai?
Honorable Mulochwa Nutlatla pamwe chete na honorable Timba ndo vandaenda navo kundosiya tsamba mwadhi yedu kuna speaker of parliament.